Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri kubvumbi 23 2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Urongwa hwegore rino hweZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF watanga muBulawayo nhasi. Gadziriro dzekutsvaga rutsigiro vachakwikwidza kuCongress huru yeMDC dzotarisirwa kutanga chero nguva. Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzozeya dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Urongwa hwegore rino hweZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF watanga nhasi muBulawayo paine makambani nevamwe vari kuratidzira zvigadzirwa zvavo zvakasiyana siyana vakawanda kupfuura gore rapera. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Makambani nemabhizimisi akasiyana siyana kusanganisira zvikoro zvedzidzo yepamusoro zvinosvika mazana mashanu nemakumi matatu nezviviri zviri kuratidza zvigadzirwa pagungano rezeraITF iro ratanga nhasi muBulawayo. Uwandu hwemakambani ariko gore rino hwakakura kudarika gore rapera sezvo gore rapera kwaive nemabhizimisi mazana mana nemakumi mapfumbamwe nerimwe akaratidza zvigadzirwa zvavo. Kambani yeProchem inogadzira mafuta ekuzora pamwe nemishonga yekugeza ndiro nekuchenesa mumba ndeimwe yemakambani ari kuratidza zvaanogadzira pagungano regore rino. Mukuru wezvigadzirwa mukambani iyi muzvare Clara Martina vaudza Studio 7 kuti vave nemakore akawanda vachiuya kuZITF. Muzvare Martina vati kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi kambani yavo iri kuita zviri nani vachitiwo kuuya kuZITF kunobatsira kuti kambani yavo iwane mikana yakawanda yekwekutengesera zvigadzirwa zvayo.
ZITF chatinoifarira inzvimbo yekuti tinointeracta nemamwe kubva kuma supplier ema raw materials through kunosvika pane ma customers naiwo ma consumer kana nichiti ma consumer ndirikureva iwo vari kudzimba ndo ma consumer edu ma customer edu ndo ma shops vanotora product yedu vozoenda vonotengesa kuma consumer saka ku ZITF manje vese vanhu varipo.
Kambani nechikoro chinodzidzisa vanhu zvekutenga nekutengesa mari dzenyika dzakasiyana siyana Forex Trading School iri kuratidzawo mabasa ayo kuZITF. Mumwe wevadzidzisi vepaForex Trading School icho chine muzinda muBulawayo Valuis Ngobo vanoti vanoona kuita zvekutenga nekutengesa mari paInternet zviri pamutemo chiri chimwe chinhu chinogona kubatsira kumutsurudza upfumi hwenyika.
This is our first year tichi exhibitor. Taona izvi zvichikosha nekuti currently munyika tine high unemployment rate. Saka ne forex trading munhu wese anogona kutrader. Hakudikani any academic qualifications. Professionals and vanhu vasina qualification vese vanogona kutrader. Saka this is good because vanhu vakawanda vana mabasa. But we've got access to internet almost everywhere and almost munhu wese ane smartphone. What we're saying is shandisa smartphone yako kuita bit of profit over and above zvaunoita.
Nyika yeBelarus iyo yakashanyirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi mishoma yapfuura iri kuratidzira kekutanga paZITF uye pane makambani ekunyika iyi anogadzira zvakasiyana siyana kusanganisira matarakita nemichina mikuru inoshandiswa pakugadzira migwagwa kana kuita zvezvicherwa. Mumiriri we Minsk Tractors inova kambani ya hurumende ya Belarus wa Andrei Grashmengo vati kambani yao yakateta chivumirano ne hurumende ya Zimbabwe uye wano tarisera kutuvacha kwanza kutengesera dzimwenyika dzekucha membe kwe Afrika uko vati wangi vasati vanyatsopinda. Zvichitevera rwendo rwava Mnangagwa ku Belarus, hurumende yakaudza vatori venhau kuti hurumende yeBelarus yakanga yavembisa kubatsira Zimbabwe nemabhazi mazana mashanu. Asi hapana kujekeswa kuti mabhazi aya aive emahara here kana kuti kwete. Mukuru wemuzinda wenyika yeEthiopia, Bagolija Kora, vati kudyidzana pakati penyika yavo neZimbabwe kune nhoroondo yakareba, asi vati hukama uhu hauna kukura munyaya dzekutengeserana, vachiti vanoimba kuti kuvepo kwavo paZITF kuchabatsira kugadzirisa izvi.
In trade and economic sector, when we compare,
kana takatarisa ukama uri pakati penyika dzedu mbiri, tinoona kuti kutengeserana kana kudyidzana mune zveupfumi kwakaderera zvikuru. Saka chinangwa chedu chekuve pano kuedza kuti tisimudzire kudyidzana uku kuti kusvike pamatano epamusoro-soro.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vati kuwanda kwemakambani ari kuratidza zvinhu zvavo gore rino hazvirevi kuti zvinhu zvave kunaka munyaya dzezveupfumi, asi kuti vemakambani vari kutsvaga mikana yekuwana vanotenga zvinhu zvavanogadzira sezvo gungano iri richipa mukana wakadaro. ZITF yegore rino ndeyechimakumi matanhatu kubva zvakatanga gungano iri mugore ra1959 uye ine dingindira rekuti promoting industrial growth through trade and investment. Pane zvirongwa zvakawanda zvichaitwa parutivi rwegungano iri kusanganisira musangano weInternational Business and Investment Conference uchaitwa mangwana apo mutevedzeri wemutungamiri wenyika retired General Constantino Chiwenga vachange vari munyarikani. ZITF yegore rino ichavhurwa zviri pamutemo nemusi wechishanu nemutungamiri wenyika yeUganda vayoweri Museveni. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Batore MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti richabvumidza nhengo dzaro dzichakwikwidza pazvigaro zvakasiyana-siyana kuti dzishambadzire dzichitsvaga rutsigiro munguva pfupi iri kutevera pamberi pekongresi huru yekusarudza utungamiri hutsva mwedzi unouya. Matunhu gumi nemaviri akatosarudza vanhu vaanoda kuti vakwikwidze kukongresi uye kwasara dunhu rimwe chete rekusouth Africa iro richaita sarudzo dzaro munguva pfupi inotevera. VaChamisa vakasarudzwa nematunhu ese uye vari voga kuti varambe vari panyanga. Vachakwikwidza pazvigaro zvitatu zvekuva vatevedzeri vavachamisa vanosanganisira vaWashman Ncube, vaTendai Biti, vaMorgan Komichi, amai Lilian Timvios navaElias Mudzuri. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutauriri weMDC vaJacob Mafume avo vachakwikwidza pachigaro chemutauriri webato kuti tinzwe zviri kuitika.
Iko zvino maprovinsi 12 ndo anominata. Pari zvino President Nelson Chamisa vanominate kwavari vega paupresident. Pavice president ndo pane bata murefu bata mupfupi. Pakaita vakawanda vari kudavo kuita vatevedzeri vavachamisa. Uyezve constitution yedu inotipa mvumo yekutsvaga mavice president matatu. Saka ipapo pari kukwikwidzana varume nemadzimai akasimba emupati vari kuda kuita vatevedzeri vavachamisa. Pana vanhu vakaita sana Washman Nuwe, Tendai Biti, Lillian Timvios, Lynette Kore, Tracy Mutiniri, Morgan Komichi, jinda saka daro daro. Taba ipapo, pane post yeo, Secretary General, pana wa Wende, na wa Muonzora, waruku kakatana, waruku umbrudzana, saka simbarara ipapo. Kune madzimaivo, waruku nakita chairperson, wata bita kumalo, ne wata deputy SG, maichina nzawana. Saka shiru kufamba sasara ne province 1, re South Africa, richungo peza, tobva tapinda pachinhano chekuteera chekuti vanhu vafambe vachishambadza mazita avo, vachishambadza nepfungwa dzavo. Hazvizi zvemazita chete, ndezvepfungwa dzekuti vari kurongera pati kuti vachada kuitei nayo nenyika ichabhenefitei nayo. Tichange tichitarisira mapolisi nezvimwe zvakadaro kuti zvibude muhurukuro inenge ichiitika emaelections.
Saka muri kuti vari kukwikwidza ava pachasvika nguva yekuti vachabvumidzwa kukampeina?
Patashika nguwa ya wacha kampeina tiketa shiku unganiza atinige tichitiwa maprovisha koka makoka saa ndiye kuunganiza wanawachi kampeina pamwepo kweta shiku vinga na muzimba usifu wajipa na mazu hiti kana shichokoreti muna achange achita urapa jekerere achita rizapungwa zake wajita atamba town hall meeting chichiwona kuti munu yupari kuda jipo chaipo here kana kuti yangu arukungo zama zamao kine vimbo yukuti zishita tibetera kuti tibutise watunga miri wanenge wane chinangwa ne party wanenge wane chinangwa ne nyika wachibudisa mapolisi avo wachibudisa zvavari kurongera ruzhinji rweZimbabwe saka paachavhurwa ende mumwe nomumwe achanzi iye abvume kunominetwa pa one post yaachabvuma kuitira kuti vanhu vazive kuti anoda papi chaipo chaipo kwete kuita sekuti ari kukanda ruredzo achingoti chero chandabata gakanje hove nezvakadaro navo
saka Congress yekuSouth Africa ichaitwa rini
Congress yeSouth Africa tinevimbiso yekuti ichange yaitwa by the 27th of April inenge yaitwa any date ipapa
vaJacob Mafume ndiwo mutauri weMDC uye vari kukwikwidza kuti varambe vari pachigaro ichi vanga vachitaura namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari parunare muHarare Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vanoti vari kufara zvikuru nemafambiro akaita munamato wakaitwa nembatanidzwa wemakereke akasiyana-siyana emudunhu ravo wekunamatira vakawirwa nedambudziko redutu mpengo Cyclone Idai. Musangano uyu wakaitirwa pachecheche business center kumanikaland nemusi wemugovera. VaMaduku vanoti sangano ravo parizvino riri kushanda nemamasangano akazvimirira mukuona kuti rubatsiro ruri kupiwa vakawirwa nedambudziko iri uye kuti riri kufambiswa nemazvo here uye ruri kusvika kwarunofanira kusvika here. Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaMaduku kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Tiri kubatsirawo kuita yatinoti monitoring nekuti vanhu vakawandisa chaizvo zvinonzi kubvira nekuchipinge nekuchimanimaniwo vari vanhu uye masangano akazvimirira ega vari kudetsera kuti dambudziko rireruke nezvinhu zvakawanda zvavanga vachiunza saka isusu seplatform for youth development tiri kubatsiridza vamwe vakaunza rubatsiro kuti tikwanise kuona kuti zvavakaunza izvi zviri kushandiswa here sekupihwa kwazvakaita.
Pane nhuna dzamungati dziri kubva here kune avo vamuri kushanda navo munzvimbo iyi nyanya kuchimanimani panyaya yerubatsiro rwavari kuwana?
Pari zvino zvinhu zvave nani tingati pataka takatanga nyaya dzekuti rubatsiro ruchiuya vanhu vanga vane maonero akasiyana-siyana kuti izvi remapato akasiyana-siyana vanga vane maitiro avanga vachiita angari kuda kuzvibatsirawo nezvinhu zvimwe vacho zvisiri zvavo asi nekuda kwekutaura kwataiitawo pamanhesenyuro pano nezvivhitivhiti zvakano zvemashandiro edu zvakakwanisa kuti vamwe vaone kuti kana vakaita zvinhu zvisina kururama zvehori zvinokanganisa uye zvinhuzvo zvichikwana nevanhu saka tinoona kuti pane zvinhu zvakawanda zvabatsirika zvaimprova zvizhinji zvaakuunzwa nemasangano akazvimirira ega zvaakunyatsokusvika kuvanhu uyewo vazhinji vanga vasingakwanisi kutaura zviri kuvaneta nekuti vaitya kuti vari kungobvunzwawo kana kushandiswa vakungotaura pachena zviri kuitika muupenyu hwavo zvizhinji zvatiri kurekoda tizozvishandisawo kuti vanda rubatsiro rwerudzii sekuti panenge paakudiwa kuti vabatsirwe atingati psychosocial support yekuvapa rubatsiro runokwanisa kuvapodza kurwadziwa kwavari kuita nedambudziko ravakasangana naro.
Tiri kunzwa zvekuti pane munamato wamakabata munzvimbo iyi munamato wei uye zverini?
Tanga tine chirongwa chekuita commemoration belated commemoration yeindependence day kana musi wa20 April takakwanisa kudaidza vemasvondo akasiyana-siyana muchipinge vakasangana pachechi yeunited Church of Christ in Zimbabwe izvi tikakwanisa kuita minamato asi minamato takauti tapedza kuitawo clean-up campaign takambotenderera munzvimbo dzemachecheche tichiudza vanhu kuti kwaane inonzi climate change kuti zvakaitika iri dambudziko rakaitika iri idambudziko riri natural vanhu vasaramba vachitaura zvinhu zvemafungiro avo tsika nemagariro kana kuti akaroiwa kana kuti tisu tadambudziko izvo zviri zvinhu zviri kungoitikawo kwese kwese.
Avo vanga vari mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuChipinge. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe dutu mpengo rinonzi rukoka ukasha waro mugungwa reIndian Ocean, uye riri kutyirwa kuti rinogona kurova nyika dzinoti Comoros, Mozambique neTanzania svondo rino. Dutu mpengo iri riri kudzoka zvakare mushure memwedzi mumwe chete ravhiringidza nyika dzekuchamhembe kweAfrica. Dutu mpengo iri iro nyanzvi dzekuFrance dzinoona nezvemamiriro ekunze dziri kudaidza kuti Tropical Cyclone Kenneth, riri chinhano chinosvika mazana maviri emakiromita kubva kuMadagascar. Mutungamiri wehurumende yeIndia vaNarendra Modi vabatana nezvizvarwa zvenyika yavo mukuvhota nhasi muurongwa hwechitatu hwekuvhota munyika iyi. Vanhu mamiriyoni zana nemakumi masere nemasere kubva mumatunhu gumi nematatu kusanganisira matunhu maviri ari pasi pehurumende vari kuvhota matunhu madiki zana negumi nemanomwe ayo ane vamiriri mudare reparamende.
Nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu munyika yave kupa kuti paite mutauro wakanyanya, vamwe vachiti hurumende yave kufanira kupindira, asi vamwe vachiti chakachenjedza ndechakatanga sezvo hurumende yakambozviedza makore akare asi zvikakona ng'anga murapwa achida. Asi chii chaizvo chapa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru? Tabvunza mutungamiri wesangano revemabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries, Vasifelani Jabangwe.
Pachinhano chatiri zvinezvi zvevemabhizimisi zvekuvaomera zvakati kwirei, nekuti tichiona takaintrodusa green interbank market yekuti wanga uri musika wekuti vanhu vakwanise kuwana foreign currency. Asi zvatiri kuona manje ndezvekuti pamusika uyu hapasi kuwanika mabari, nekuti vanotengesa vari kuti mabari rutengeswa nayo mari pamusika uyu iri pasi. Saka musika uchiri kuwanikwa mari ushandiswa bhizimisi ndo watinoti musika mutema uya, ende ugogo rete yacho iri kubva yaramba ichikwira. Zvinova izvo zviri kukonzera kuti vemabhizimisi ziva kudhurire paya patinozoti tada kunotenga futi maraw materials kana zvinhu zvatengwa.
Mashoko aya anotsinirwawo nemukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Nyaya yokutara mitengo ichiitwa nehurumende inonyatsoratidza kuti haishandi. Ndo zvakanyatsobuda pachena patakamboedza kuzviita makore apfuura. Saka pari zvino haashandi zvakare, nokuti vemabhizinesi ndo anoziva kuti zvinhu zvavo zvakamira sei, zvinhu zvavari kuhodha, zvavari kushandisa mubhizinesi mavo zvakamira sei, zvinoita marii. Ndo vanofanira kutara mitengo, kwete kuti hurumende itare mitengo.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaGilbert Muponda vanoti madiro aGeorgina ari kuitika munyaya dzezvemitengo anoshamisa, uye hurumende haifaniri kupeta maoko izvi zvichiitika. Vamuponda vati vemabhizimisi vave kuita mushandira pamwe usingatarisirwe panyaya yekukwidza mitengo.
Zvinoratidza kuti vanhu hapane kwavakasangana kunhimbe kana kupi kwakatosangana wakati aiwa ngatikwidzei, asi makambani akasiyana. Ndo yatinoti kateo pachirungu iyoyo, yekuti kateo should be broken. Minista anofanira kubuda achitaurawo kuti no arwadziwa nezvaitika ende ari kutora action. Saka minista anofanira kutora action ende anofanira kubuda achiishowa statement iri strong kuti aiwa zvaitika apa hatina kuzvaapprova, because price yechinhu chakaita sechingwa it's a staple, chinhu chinodyiwa nemwana wese achienda kuchikoro. Saka price yacho haifanira kungokwira zvekuti mwana anokwanisa kupedzisira aenda kuchikoro asina kudya chingwa. Panofanira kuti minista ipapapo nehurumende ngavaratidze chido nevanhu, ngavabude vachiratidza kuti aiwa price iyo ngairivhese to what it was before, and kana government ichibatsira kuti uiti iwanikete lower price, hurumende inofanira kupindira ipapo.
Vaenderera mberi vachiti izvave kupa kuti zvinhu zviri kubva kunze kwenyika zvitotengeswa nemari iri pasi kudarika zviri kugadzirwa munyika.
Zvinwiwa zvirimwo muno, pane inotonzi live yako inobva kuTanzania, nemwe inonzi ngachida chitanga noista racho iri kubva kuZambia. Ndio ma drinks achipa, ndo zvinwa zvachipa muno muHarare kunwa. Izvo zvino zvanachita dollar kana dollar 20 cents kana dollar 50 pazvino zvatodhurawo. Asi zvinwa zviri kubva kuDar es Salaam which is 4000 kilometers away. Zvino zvazviri kubva kuLusaka which is 500 kilometers away. Zvachipa kudari kama drinks ari kugadzirwa muGrenite side muno kana muWilloville muno. Saka ipapo ndo nema heu amwe ari kubva kuchi kunana Zambia ati kunwa muno muZimbabwe. Anenge akatochipa kudari ari kugadzirwa muno. Ndo pandikuti kuti ngapatarisiswe iwo vana muzvina business yemuno. Vari kubatadza sei kuti munhu ari kuZambia angagadzira here mazowe kana drink kana maheu. Oto atumira uya negonyeti odarika paborder obhadhira tijuti opinda muZimbabwe otomwiwa akachipa odarika iwo awagadzira muno. Ipapo hamusikona kuti vana muzvina business ino pane pavari kukanganisa here pavari kutadza kuona sesa.
Asi vajabangwe vanoti izvi handizvo zviri kuitika.
Mukatarisa maprize avo ezvinogadzirwa muno achiri akachipa kupfuura zvinobva kunze. Zvinobva kunze zvitorudhurawo zvakanyanyisa pane zvemuno. Zvitoro zvakawanda zvinenge zvinezviwo zvemuno. Asi challenge iripo ndeyekuti zvese zvemuno nezvekunze zvaakudhura kupfuura mari inokwaniswa nevanofanira vachitenga.
Hurumende iri kuenderera mberi nekudzinga vanhu mumapurazi avagere zvichitevera kupa kwayakaita magwaro ekubvisa mhuri dzinodarika zana papurazi remapinga kuMashonaland West. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mhuri dziri kunzi dzibve papurazi iri dzinoti dzakatanga kugara papurazi iri muna 2000 dzikazopiwa matsamba ekuti dzigare panzvimbo iyi uye munhu wega aizoganhurirwa nzvimbo yake kana zvinhu zvagadzikana. Asi vanhu ava vanoti vave kushamisika nekupiwa matsamba ekuti vabve pavagere vachiti hapana mumwe musha wavanoziva kunze kwepapurazi apa. VaDixon Chikomo vanoti vave nemakore gumi nemasere uye vakavimbiswa kuti vachagariswa zviri pamutemo papurazi apa.
Ngatiri papurazi apa taane makore anokwana kuita 18 tiripo. Takambofamba tofunga kwemakore maviri ekutanga. Tichitanga kugara tichifambira kuLens, tichifambira kumahofisi kwana DA. Tasvika mahofisi kwamurombedzi vakatidhindira list ratakanga taenda naro seconfirmation yekuti vachititi mimi garai tinouya tokugadzirisirai zvinhu zvenyu. That was musi wa10 December 2003 pakastempwa bepa redu. Saka taitarisira kuti kubva ipapo kusvikawo kuma2005 taitarisira kuti zvinofanira kunge tapegerwa. Saka takagara kubva ipapo pane chakaitika.
Vachikoma vanoti vanhu vari kumanikidzwa kusaina nekutya sezvo panenge paine mapurisa anenge akapakatira pfuti.
Then poita vanenge vaine mapurisa anenge vachifamba navo vamwe vatori armed. Zvekutoti vanhu vari kusaina mapepa aya zvichiita kunge kutomanikidzwa. Nekuti kana wabatirwa pfuti munhu ari mumusha pfuti haaizivi pfuti kuti ingafamba ingoita zvokuchisidzirwa naye vanhu. Inototaizirwa kuti ndiye kupfuura vanhu kapfuti. Saka vanhu vari kutya vari kusaina mapepazi mukutya.
Mumwe mugari wepapurazi apa vaMichael Nyakunua vanoti vakamanikidzwa kusaina tsamba yekuti vabve papurazi.
Ukunzaka nepfuti yange iripo paya nemapurisa aya ndakaona kuti panapa yahondwe otonzibuda uyenda.
VaNyakunua vanoti havana kwekuenda sezvo vakaberekwa papurazi remapinga.
Ina ungosvikirwa chinzi panapa tiriwo Minister of Friends tauya vamwe nemapurisa. Ko mapurisa angari kuma13 anga ari ipapo. Ndibva nditi tsamba tikati tsamba yemuti pandeyanzi 90 days kuti muende kwamukabva. Ndikati manje ndakaberekerwa panapa ndienda kupi kwandikabva. Kozi ndakaberekwa chii panapa. Saka ndimuchatsvaka kwamunoenda. Ndikati manje nayo ndakandirenda ndakaberekwa panapa. Saine tsamba iyi. Ina bhara zvandifunga kuita kozi napana kwandirenda ndakaberekerwa ipapo.
VaMishek Tom vanoti mwana wavo ndiye akamanikidzwa kutora tsamba yekuti vabve papurazi.
Vakasvika kuona mwana ndokubva vamubvunza zita rangu ndokubva vataura zita rangu ndokubva vangonyora ndobva vamusiyira mwana wangu chipepa chavo cheeviction. Ndakasvika kuchingochitora unongoverenga ndobva tangoti vanhu vanenge vatoo siriasi nekuda kuti dzinga panzvimbo pedu patigere.
Mumwe mugari amai Irene Chabata vanoti vave nemakore gumi nematanhatu vari papurazi apa nekudaro havana kwekuenda. Mukuru webazi rezveminda kwaZvimba vaGordon Kimbini vanoti hurumende ndiyo iri kubvisa vanhu munzvimbo dzehurumende vachiti hurumende yakazivisa nezvedanho iri mwedzi mishoma yapera. mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland and West vaClemens Mabwazara vanoti mapurisa akakumbirwa nebazi rezveminda kuti vavachengetedze apo vanenge vachipa magwaro ekubvisa vanhu sezvo nguva dzakawanda pachiita mhirizhonga. Zviri kuitika kuMashonaland and West zviri kuitikawo mumatunhu ose ari munyika. Masvondo mashoma apfuura, dzimwe mhuri dzinodarika zviuru zvitatu dzakadzingwa kuChemagora, Sikabela, Bheba nesibusiso kugokwe mudunhu reMidlands. Izvi zviri kuitikawo kuChegutu, kumazowe mudunhu reMashonaland Central pamwe nekuTrengo kumasvingo, uku mhuri dzinodarika chiuru dzakapiwa magwaro ekuti dzibve mumapurazi adziri kugara. Pavakadomwa segurukota rezveminda, vaperenzishiri vakazivisa kuti vanhu vose vari mumapurazi avagere zvisiri pamuchemo vachabviswa vodzokera kwavakabva. Vanhu ava vakabvuta mapurazi vachena muna 2000 apo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakati vose vainge vari mumapurazi aya vagare pasina anovabvisa. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatorera vaMugabe chigaro muna mbudzi 27 vari kukoka varimi vachena vanoda kudzoka kuzorima mumapurazi aya kuti vazivise hurumende yavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kusangano revarimi revachena reCommercial Farmers Union kuti varimi vangani vadzoka vachipiwa minda yekurima nehurumende yavamunangagwa. Asi vanoziva zviri kuitika vanoti urongwa hwekudzosera vachena mapurazi huri kuitika panguva iyo hurumende iri kuedza kuunganidza mari yekubhadhara varimi vechichena vakatorerwa minda yavo nechisimba pasi pehurumende yavamugabe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Munau dzemitambo, chikwata cheDynamos chadzinga basa murairidzi wacho Lloyd Mablanyo Chigowe zvichitevera kukundikana kuri kuita chikwata ichi mumitambo yacho yePremier Soccer League. Michael Gariati anotipa nyaya inotevera.
Musangano wevatungamiri veDynamos waiitwa nhasi mangwanani ukabvumirana kudzinga Chigove zvichitevera kurohwa kwakaitwa chikwata ichi 1-0 neHerentals nezuro. Kunyange hazvo Chigove asina kubatika panharembozha rwake, sachigaro wechikwata ichi vaIsaiah Mpfurutsa vati chokwadi kuti Chigove aregedzeswa basa. Vati ivo Richard Joro naEdward Sadomba ndivo vachafanobata basa iri vachitsvaga murairidzi mutsva. Mumwe muteveri weDynamos Musambasi anochigove anga achifanira kudzingwa nekuti Dynamos yanga yarasika matambiro ayo.
Kocha anga achideserva kudzingwa nekuti timu bhora ranga yakutamba ranga risinganakidzi ende matactics aka anga asingaiti.
Mumwe muteveri weDimbare muzvare Rosemary Muchatuta vanochigove aifanira kuve asina kumbotambidzwa basa iri pekutanga.
Chigove uyu haana kana history yekuti pane kwaakambokochawo, anoti vanga vambomuisa sei, apangatouraya timu.
Vabatai kwaedza avo vanobva kunoton vano Dynamos inofanira kugadziriswa zvakasimba sezvo isina kumira zvakanaka.
Team haina kumira musha, haina kumira musha zvachose. It needs to be revamped defense, strike force in the
Bamfurutsa vati ivo Dimbare ichange yave nemurairidzi mutsva svondo rino risati rapera. Asi mashoko ari kufamba anoti Dynamos iri kuita hurukuro natonderaindiraya uyo asiri pabasa pari zvino kuti atore basa rakakosha iri. Ndiraya ndiye aive murairidzi wechikwata ichi muna 2015 apo Dynamos yakapedza iri pachinhano chechipiri, akazosiya basa akananga kungezi Platinum Stars. Pari zvino Dynamos yave payaive mwaka wapera apo yakapedza gore rese ichirwira kuramba iri muPremier Soccer League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Muchirongwa cheThe Connection chevechidiki na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki panguva iyo nyika yave nemakore makumi matatu nemapfumbamwe yawana kuzvitonga kuzere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musere inawo zvakare. Urongwa hwegore rino hweZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF hwatanga nhasi muBulawayo. gadziriro dzekutsvaga rutsigiro rwevachakwikwidza kukongress huru yeMDC dzotarisirwa kutanga chero nguva. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzozeya dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
So we see